Misika ya buwa mwarare na sinde ino Tobacco Sales Floor ne Premier Tobacco Sales Floor ukovarimi wakaita samai Angeline Mawaze vasina kufara ne mitengo yange iri pamisika iyi. Chimwe ochisina kufadza varimi kuderedzwa kwemari yemadhora ekwa America yavachapiwa mushure mekutengesa foja yavo kubva pazvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana 85% zvavaipiwa mwaka wapfuura kusvika pazvikamu makumi anomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% gore rino. Trust Kasina Muchengi avo vanorima vari kumatepa-tepa kumashonaland central vanoti vange vachitarisira kupiwa mari yekunze yakawanda gore rino asi vachivhura musika zviri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vacolsendai Chiwenga vati hurumende yakatora danho rekuenzanisa varimi vefoja nevamwe vanotengesa zvimwe zvirimwa zvicherwa kana zvigadzirwa.
Zvakanga zvisina kunaka kuita rusarura, saka takati vanhu vese vafanane.
Bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemasendi maviri pakirogiramu $4.92 kunyange hazvo varimi vange vachitarisira mari inosvika kumadhora matanhatu pakirogiramu. Mamwe mabhero efoja atengwa nemitengo yange ichitove pasi pemadhora nemasendi makumi mashanu ekuamerica pakirogiramu. Mutengo unonzi nevamwe varimi hauna chounovaunzira kuhomwe dzavo vachiti mari ishoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro izvo zvave kutengeswa mumadhora ekuamerica. Vachiwenga vakurudzira varimi kuti vatsvage mari yekunze pamusika wereserve bank of zimbabwe auction floors asi mumiri werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reprogressive tobacco farmers association vamutandwa mutasa vati vazhinji havazive musika uyu. Vachiwenga vati hurumende iri kutora matanho ese ainokwanisa kutsigira mabasa ekurima fodya munyika vachiti fodya yakakosha sezvo ichiunza mari yekunze munyika. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika rezimbabwe tobacco growers association vageorge seremwe vati vanoshushikana kuti makambani ekunze kana kuti contractors ndiwo ari kutsigira kurimwa kwefodya munyika izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda nemabasa. Kambani huru inogadzira foja pasi rose yechina National Tobacco Corporation ndiyo inopa mari vakawanda zvikwanisiro zvekurima foja asi vachifanira kuitengesa kwairi chete. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati zvakakosha kuti hurumende itsigire kurimwa kwefoja nekuti inounza mari yakawanda munyika. Zimbabwe yange yakatarisira kuwana makirogiramu efoja mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu 265 million kgs asi gohwo radzikira nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa neEl Nino uye pari kutarisirwa gohwo riri pasi kana kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemashanu 235 million kgs. Nyika inotengesa fodya kunyika dzinodarika makumi matanhatu uye gore rapera chete yakawana mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica $1.2 billion pakutengesa fodya. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.